This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 28 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Mapato anopikisa nemasangano akazvimirira oga voshora hurumende nekusada nekurambidza kwayo vanhu kuratidzira murunyararo.
Kodzero dzevanhu dzinofanira kuremekedzwa, uyezve vanotungamira vari muzvigaro zvepamusoro muhurumende ndivo hurumende yacho.
European Union inoramba kubvisa gweta guru rehurumende rakamiswa basa vaJohannes Tomana pavanhu vakatemerwa zvirango.
Ikodzero dziti dzachikorwa. Iko zvino kune zvakawanda zviri kuitika kuAmerica, vari kupfurwa, vanhu vatema vari kupfurwa. Saka mahuman rights avanotaura ndiapi?
Asi veZANU PF vanoshora danho iri. Zimbabwe Lawyers for Human Rights yoshora kusungwa kwenhengo dzeZimbabwe National Liberation War Veterans Association nenyaya yekushora mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Dr. Patterson Dzamara voendesa tsamba yenyunyuto kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachigunun'una nemamiriro yakaita zvinhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemapato anopikisa hurumende pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira vashora mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemashoko avo avakataura nezuro ekuti hurumende yavo ichasunga kana kurambidza veruzhinji kuti varatidzire kusafara kwavo neutongo hwehurumende yavo. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavakaita nezuro nevaiva varwi muhondo yerusununguko pamuzinda webato ravo, vaMugabe vakati vese vacharatidzira kusafara kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika, vachaorera mumajeri.
Tumapati tumwedu kana tikoda kuita mademonstrations atiko nehasha, mapurisa ndeedu, onai kuti twakandwa mumajeri tumbonoravirawo sadza romujeri.
Mashoko avaMugabe aya ashorwa nemapato anopikisa hurumende yeZANU PF, mutungamiriri weRenewal Democrats of Zimbabwe kana kuti RDZ vaElton Mangoma vati zvakataurwa navaMugabe izvi zvinoshoresa uye zvinoratidza kuti vaMugabe havatevedzeri zviri mubumbiro remitemo yenyika.
ZvaMugabe izvi hazvigashiriki zvachose nekuti akuda kuita kunge nyika ino inyika yababa vake.
Mashoko avaMangoma aya atsinirwa nemutungamiriri wemavambo Kusile Don kana kuti MKD vaSimba Makoni. VaMakoni vaudza Studio 7 kuti mashoko emutungamiriri wenyika anoratidza kuti nhengo dzeZANU PF chete ndidzo dzine mvumo yekuratidzira, vachiti izvi zvinoburitsa pachena kuti mutemo hausi kushandiswa zvakaenzana kumapato ari munyika.
Kana Mugabe akataura zvekuti vanoda kusungisa vanoratidzira, munzwisise kuti vari kureva vanoratidzira vachimukwikwidza kwete vanomutsigira iye.
Zvichakadaro, mutauriri weMDC inotungamirwa namuzvinafundo Walsh Mencube vakurawo nechiwai, vati sangano renyika dziri mubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC pamwe nesangano renyika dzemuAfrica reAfrican Union vave kufanira kuti vapindire muZimbabwe pakatariswa nyaya yekusachengetedzeka kweveruzhinji.
Ndofunga tose tiri kudaidzira SADC kuti chiuya itaure navaMugabe ivatsiure iva udze wokuti yava nguva yekuti vachifamba.
Zvichakadaro, rimwe remasangano anoshanda nevemasangano evechidiki vari mumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira reta jamuka rinoti mashoko ava Mugabe aya haatarisirwi kubva kumunhu ane chido neremangwana revanhu vasina kana chokubata. Mutauriri wesangano iri vapromisi mukwananzi vaudza Studio 7 vari kubaitbridge kuti vanoti vamubishi kuronga kuti vanhu varatidzire kusafara kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino vachiti havasi kuzobvuma kutyisidzirwa nemashoko ava Mugabe.
Isisu seta jamuka tinoti mashoko ava Mugabe aya haana kana basa, zvine basa ndezvekuti upenyu hwevanhu hufambe zvakanaka. Kutaura kudai ticharamba tichiratidzira, tiri kutokwidziridza geja, tichidzikisa geja, tiratidzira kusafara kwedu nezviri kuitika munyika.
Zvichakadaro, vechidiki veMDCT vanoti vari mubishi kuronga kuratidzira zvemwedzi wese muna Nyamavhuvhu kudzamara vaMugabe vabva pachigaro vachiti upfumi hwenyika hwaenda kumawere nepamusana pekutadza kutungamirira kwavanoti kuri kuitwa navaMugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers Women Rights riri kushora zvikuru kusungwa kwenhengo dzeZimbabwe National Liberation War Veterans Association nenyaya yekushora mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vakasungwa mutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia uye munyori mukuru wesangano rakarwa hondo iri vaVictor Matema Danda. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu muzvare Rose Hanzi.
Isu semagweta ekodzero dzevanhu tiri kushungurudzwa chose nekuti tiri kuona magamba akarwira nyika aya achishungurudzwa vachisungwa. Tanzwa kuti vamwe vacho vari kuda kuchajwa nemhosva yekuti vari kunzi vanga vachiedza kubvisa hurumende yakasarudzwa nechisimba, kana kuti vari kunzi vari kuita zvekutuka mutungamiri wenyika. Ndo imwe chaji yacho yatanzwa kuti ndo yavachachajwa nayo.
Muchitarisawo zvavari kunzi vakaita, inganzi imhosva here yekuti munhu angatonzi aida kupindigura hurumende?
Isu tinongo tarisa pabumbiro remutemo rinotaura kuti munhu anokwanisa kusarudza munhu wanenge achida kuwirirana naye, nekutiwo munhu anokwanisa kutaura zvaanenge achida kutaura. Ndo dzimwe kodzero dziri mubumbiro remutemo. Tichitarisa zvakaitika, tinenge tichiti vaida kuteedzera zviri mubumbiro remutemo zvinovabvumidza kuti vakwanise kutaura zvavanoda kana kuti vawirirane nemunhu wavanoda kuwirirana naye.
Muzvare Rose Hansi veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Muningina wemurwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika vaitai Dzamara, Dr. Patterson Dzamara, nechitatu vakasvitsa gwaro ravo renyunyuto kuhofisi yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachichema kuhurumende yavo kuti haisi kuratidza hanya mukutsvaga mukoma wavo pamwe nekukundikanawo kwehurumende kufambisa nyaya dzezveupfumi nemagariro zvakanaka. Dr. Dzamara vanoti semhuri zvinovarwadza kuti papera mwedzi gumi nemisere pasina chavati vanzwa pamusoro pekutsakatika kwemumwe wavo, kunyange hurumende yakakomekedzwa nematare edzimhosva kuti ibatsire mukutsvagwa kwemurume uyu. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Dzamara pamusoro penyaya yavo.
Hongu ndakakwanisa kusvitsa gwaro rangu rekututumwa nemutungamiri wenyika seZulu, uyezve ndikasiya rimwe fowamudenda muparliamendi. Mugwaro iri ndirikututumwa maringe nekabatiro dzari kuitwa yakaine mukoma wangu. Ivo semutungamiri wenyika vaMugabe hapana chavati vataura maringe nekushayikwa kwemukoma wangu, ende hurumende yavo haisatiwo yatora madanho atinotarisira kuti vanofanira kunge vachitora panoitika chitiko chakadai, nekuti ivo ndo vane donzvo, ndo vane basa rekuchengetedza kuti vanhu vemuZimbabwe vakati masitizen pachirungu vari kurarama neudhamu uyezve vari kunge vachichengetedzeka vari munyika yavo.
Zvii zvimwe zvamuri kunyunyutawo nazvo mugwaro iri? Tinoona kuti hamuna kungobata nyaya yekutsakatika kwavaitai dzamara chete.
Zvikutsutsuwawo nekuda kaitikiro kari kuita zviri munyika, kaomero keupenyu kari kuitika munyika yedu, and tiri kutaurawo nemutungamiri wenyika kuti zvanga zvakanaka kuti isu kumazimbabwe taitaisa musoro pamwe sevanhu vane tobatsirana titinge tichitora nyika ino pairi ichienderera mberi, kana kuti ivo nemutungamiri wenyika nekukundikana kwavari kuita zvatiri kuvakumbiravo nezvetiri kuvakumbira kuti dai varo vakwanisawo kunge vachisiya chigaro vachitenderawo vamwe tivange vachitungamira, kana zvekutaurirana nekubatira pamwe nemushandira pamwe semajuru zvaramba.
Asi mungaona here vamugabe vachitambira kurudziro yenyi?
Kutarisa kumashure nekuziva kwatinovaita zvakadai zvinokwanisa kukagamuchirika kwavari, asi nyaya yekuti zvinokwanisa kukagamuchirika kwavari hazvaifanira uye hazvifanire kuti isu tirambe takangonyarara. Saka inini ndo saka ndakazotora danho iri rekuti mutungamiri wenyika anofanira kunge ane chaanokwanisawo kutaura.
Avanga vari Dr. Patterson Dzamara vanoye munin'ina wavaitai Dzamara vari parunhare muHarare neStudio 7. European Union inoti haisi kuzobvisa zvirango zvakatemerwa gweta guru rehurumende vaJohannes Tomana nevamwe zana nemakumi maviri. Izvo zvinotevera kukwira kudare reCourt of Justice kwainge kwaitwa navaTomana. Nyaya yavo vakanga vatanga vaikwidza kudare reGeneral Court iro rakaramba chikumbiro chavo gore rapera zvakapa kuti vaende kudare repamusoro iri. EU inoti vaTomana vanoshanda nehurumende kutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu riri chipanga mazano musangano reHuman Rights Watch waDewa Mavhinga.
Hatida kushamiswa zvachose nekuti ndo zviripo kuti zvirango zvaifanira kuti zvinge zviripo maringe nechibvumirano cheEU neZimbabwe cheCotonou Agreement chinoti kodzero dzevanhu dzinofanira kuremekedzwa uyezve vanotungamira vari muzvigaro zvepamusoro muhurumende ndivo hurumende yacho.
Asika hurumende iri kuti zvirango izvi zviri kukanganisawo vanhuwo zvavo muZimbabwe, kwete vanhu vari kunzi vakatemerwa zvirango.
Zvirango zveEU izvi zvinotaurwa kungodzivisa vakuru vakuru ava kuti vasafambe vachishanyira nyika dzekuEU ndochekutanga. Chepiri kuti zveupfumi hwavo pauzima zvavo ivo ndo zvinonzi hazvichakufanisi kufamba, hadzisi nyaya dzekudyidzana paupfumi hwenyika kwete.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu riri chipanga mazano musangano reHuman Rights Watch waDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo nhengo yeZANU-PF inova sachigaro wekomiti yezvekutyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza akavabvunzawo maonero avo nezvenyaya iyi.
Izvozvo zvinobva zvareva kuti ava vanhu ava maBritishi nemamwe varungu vekuEurope havasi kuda kuti tidyidzane zvakanaka. Saka isu ticharamba tichiita zvinoita kuti nyika yedu ibudirire. Kana ivo vachirambidza vachiramba kuti vanhu ava president nevamwe vavo varambe vari pamasanction inhamo yavo, isu tichaita zvinoita kuti nyika ino ibudirire. Saka tichatorawo matanho yedu isu seZimbabwe ekuona kuti tararama sei. Chimwe chiro ndechekuti iye zvino hapana chataka tichiendesa kuEurope ikoko, saka hazvina nebasa rese, ende iye zvino tava kuita mabhizimisi edu nenyika dzatinowirirana nadzo dzakafanasana China nedzimwe dziri kuAsia. Saka ivo kana varamba vakasunga isu hatina basa navo, ngavasunge zvavo.
Asika vari kuti hurumende yeZimbabwe iri kutyora kodzero dzevanhu, Honorable Paradza,
ikodzero dzipi dzatyorwa? Ngatimbotarisai kana iko kuEurope kwacho. Iye zvino tina MP akaurayiwa wekuBritain uya. Iko zvino kune zvakawanda zviri kuitika kuAmerica, vari kupfurwa vanhu vatema vari kupfurwa. Saka mahuman rights avanotaura ndeapi?
Nhengo yeZANU-PF inomirira Makonde mudare reparamende vaKindness Paradza vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Amai Hillary Clinton nasi vari kutariswa kutaura pagungano re-Democratic Convention rikuitwa kuPhiladelphia kuPennsylvania. Amai Clinton ndo mudzimai wekutanga kusarudzwa kuti vamirire bato guru musarudzo dzemutungamiri wenyika muAmerica. Sarudzo idzi dzichaitwa muna mbudzi pakati paamai Clinton neshoroma iri kumirira bato remaRepublicans vaDonald Trump. Nezuro vakuru vakuru vebato remaDemocrats vakataura mashoko pagungano iri ekuti vanhu vavhotere amai Clinton. Vakataura vanosanganisa mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama avakatambirwa nemufaro mukuru. VaObama vakati munhoroondo yeAmerica hakuna murume kana mudzimai akapinda muhofisi yekutungamira nyika akagadzirira saamai Clinton.
That's the Hillary I've come to admire. And that's why I can say with confidence there has never been.
Munhoroondo yenyika yeAmerica hamuna mudzimai kana murume akapinda muhofisi yekutungamira nyika akagadzirira sezvakaita amai Clinton. Amai Clinton ndakashanda navo kwenguva yakareba uye munhu akagadzirira kutungamira nyika anoremekedzwawo nedzimwe nyika dzekunze.
Vamwe vakataura pagungano rane zuro iri mutevedzeri waObama vaJoe Biden avakashoravo vaTrump.
How can there be pleasure in saying you're fired?
VaTrump havana kana basa nevashandi. Munhu asinganzwisise matambudziko anosangana nevashandi. Nekudaro, vanhu havafariri kunge vaine chivimbo navo.
Vaimbova meya weNew York vaMichael Bloomberg vakataurawo pamusangano uyu uye vakashorawo vaTrump zvakanyanya. Mutevedzeri waMike Clinton vaTim Kaine vakatiwo vaTrump vanongovimbisa vanhu pasina gwara rekuti vachaita sei kugadzirisa zvavanoti zviri kunetsa.
Trump is a guy who promises a lot, but you might have noticed.
VaTrump vanongoudza vanhu vese kuti ndivhoterei nekuti ini ndakavimbika, asi hapana chinobatika kana chinhu chavaratidza vanhu kuti ndo chavachaita kana vachinge vavhoterwa kuti vange vachitungamira nyika yeAmerica.
Tichiri panyaya iyi, chioneso Jani weStudio 7 abata amai Chioneso Mpofu vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica.
Ndiri kuona kuti zviri kufamba zvakanaka nekuti vanhu vacho vakabatana, kunyanya zvikuru nespeech yakapiwa naObama nezuro yekuratidza kuti zvaakaita iye ari kuzviendesa mberi kuna Hillary. Haungambofunga kuti vanhu vakambonetsana pamaelections aya makore mana apfuura. Vakaisa atoti pachirungu madifferences padivi, vakatora zvenyika yavo pamberi, nezvavakaendesa pamberi kuti saka akumuendesa pamberiwo iye Hillary achimusapota, akamukurudzira zvikuru. Zvinhu zvakandibata mwoyo wangu chaizvo izvozvo.
Takanzwa kuti Hillary Clinton akahwina pasarudzo yemaelections. Vakadzi vari muZimbabwe, Joyce Mujuru, Marceline Chikasha, vari kupinda mumaelections e-2018. Munoti chinazvo?
Ndisingatasa kuti mapati ekuti chiasingoti nekuti madzimai. Chinhu zvakanaka, zvinhu zvinodadisa nekuti vana mai tine moyo murefu. Ende uyezvikanzwa kuti madzimai tare pane chimwe chinhano. Tabva kukare kare kwekuti madzimai taibvanyirirwa kunza ofu, hauna chekutaura mumba mako chaimo chaimo. Kana mubhaibheri mukatoti hanzi madzimai mainzi baba vakafa, hauna chaunowana panhaka yababa. Tava pane chimwe chinhano chekuti hautokwanisawo kudi kutokambeina kuti autonga wenyika.
Amai Chioneso Mpofu vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vachitaura naChioneso Jani weStudio 7. Vari kuratidza mabhuku avo vachibva kune dzimwe nyika vari kuchema nerekuti mabhuku avo ari kurambidzwa kupinda munyika neveZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA, vachiti ngavatange vabhadhare mari yemutero kupinda munyika. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusika wemabhuku weZimbabwe National Book Fair nezuro, vanodhinda nekuburitsa mabhuku kuGermany vaNaren Biseru vekambani yeVuga vanoti mitemo yemunyika yekupinza mabhuku yakaoma zvikuru, izvo zvaita kuti vatorerwe mabhuku avaida kuratidza pamusika wemabhuku. vabisero havana kuruma vachifurudzira apo vakaudza gurukota rezvedzidzo vaive munyarikane pakuvhurwa kwegungano iri vaLazarus Dokora vachiti hurumende inofanirwa kuvandudza mitemo yayo. Vabisero vanoti mabhuku akawanda avainge vauya navo akatorwa nebazi rezimura panhandare yendege yemuHarare. Vadokora vakaudza vabhiseru kuti gore rinouya bazi ravo richaona kuti vanoratidza nekudhinda mabhuku havabhadhare mari dzemitero. Asi mutauriri wezibf vablazio tafirei vanoti bazi rezimura riri kutsvaga uta nemugate sezvo hurumende isina mari. Vatafirei vanoti kuita kwezimura kunopesana nemutemo wakabvumiranwa pasi rose weUnited Nations uyo unodzivisa nyika dzose kuti dzibhadharisane mari dzemitero dzemabhuku munyika. Vatafirei vanoti izvi ndizvo zvavakaonawo kuZambia kwakaitwawo gungano rakadai.
Vanhu vezimura vanofanira kutarisa kuti mabhuku maeducational books anoshanda nemutemo weUNESCO watakasainira wakaitwa 1950 isu taita independence tikanosaina magwaro iwayo kuti tiri vamwe vavo kuti hatibhadharisane mabhuku majuti.
Zvichakadaro muzvari Justina Mukoko vari kuratidzawo bhuku ravo rinotaura nezvekupambwa kwavo muna 2008 pamusika wemabhuku.
Kuuya kuzoratidza bhuku rangu pabook fair zviri kubva pakuti tiri kudo kuti vanhu veZimbabwe vazive kuti kune bhuku rakadai.
Musika wemabhuku uyo wakatanga nemuvhuro uchipera nemugovera uri kuitwa pasi pedingindira rinoti Igniting Interest in Reading for Sustainable Development. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Imwe ongororo yakaitwa ikaburiswa mubhuku reJournal Lancet inoti vanhu vanoshanda mumahofisi vanofanira kugwinyisa miviri kweawa imwe chete pazuva kuti vadzivirire zvirwere zvakaita semwoyo, zveshuga uye zvimwe zvirwere zvegomarara. Vanhu vasingagwinyisi miviri vanosvika mamiriyoni mashanu vanonzi vanofa pagore. Bazi reUS Centers for Disease Control and Prevention rinoti munhu anofanira kugwinyisa muviri kwemaminitsi 450 pavhiki roga roga. Vari kumirira bato remaRepublicans vaDonald Trump vanoti vaitamba zvavo apo vakati Russia inofanira kusora dzambambozha dzamai Hillary Clinton dzavanoti dzakadzimwa apo vaiongororwa nesangano reFBI kuti havana here kufukura hapwa apo vaishanda semunyori anoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzekudzivirirwa kwenyika nevanotsigira amai Clinton vari kushora zvikuru mashoko avaTrump aya. Pope Francis vanotungamira Church Roman Catholic pasirose vanonzi vambopotsa vadonha kuPoland apo vanga vachishanyira imwe nzvimbo inokosheswa nevanhu vemunyika iyi inonzi Black Madonna. Mamwe mabishop uye vanhu vachengetedza vazomhanya kunovabata kuti vasadonha. Pope Francis vane makore 41 nemapfumbamwe ekuberekwa. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Vana veZimbabwe vari kutambira nemaonero akasiyana-siyana kurudziro yechikwata chavana muzvinafundo icho chiri kuzvidaidza kuti Platform for Concerned Citizens kana kuti PCC yekuti munyika muumbwe boka risina divira rakarerekera rinofanira kubata matomo kusvika paitwa sarudzo muna 2018. Boka iri rinenge richinzi National Transitional Authority uye rinonzi ndiro chete nzira inokwanisa kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro weZANU-PF mudunhu reUK vaNick Mangwana pamwe nemutauriri weMDCT vaRobert Gutu. Tatanga kubvunza vamangwana maonero avo panyaya iyi.
Ipfungwa dzavo
pfungwa dzavo singati vanhu vakafunga onyango vanga vafunga dzinoti ware vamwe vakafunga dzezvemuhampengo mafungiro avo hapana chakaipa chinoita kuti tisadero zvinhu zvese kuti munhu umwe munhu asangoita mapfungwa dzake paangofungira nyika yoenda nedirection yafunga ibumbiro remutemo rinonzi constitution ndo rinoti tungamirira kuti kana pakaitika maitikiro akadai tinodai kana pakaitika maitikiro akadai tinodai zvino zvavari kutaura zvese izvozvo hazvisi kuwanikwa mubumbiro remutemo bumbiro redinyowani zvaro idzva zvokutoti rakatotarira yatingati modern democracy ndokutarisa mamiriro anenge akaita zvinhu ese ese yatinoti every scenario saka ngavambofunga futi ngavadzokerei vaverenge mapeji aya machapta namavhesi kana vawana solution imomo vodzoka tochiita izvozvo
vagutu pfungwa dzenyu pavamwe vari kukurudzira kuti munyika muitwe national transitional authority
jonga ndaa ndichiseka hangu zviri kutaurwa nemunun'una wangu nehama yangu nacomrade nick achiti ngavadzokorore kuverenga bumbiro romutemo tiite zviri pamutemo ndiroda kuti nick azive kuti zviri kuitika muzimbabwe mazuva ano zvakaoma iye zvingangomunetsa kuti azive matamburiro atiri kuita kuno nokuti iye uriko kumafura mhepo ari kuengland kulondon saka pamwe zviri kumufambira kuno jonga vana vezimbabwe vatambura nokuti isu tinombofamba tichisvika kana kumamisha kuya nzvimbo dziya dzingangonzi muchirungu dziri remote mukatikati memaruzevha unoona dzimwe mhuri dzinotokuudza kuti dhara masvika panapa tatu ane mazuva matatu kana mana tisina kumboriya kana sadza hurumende chaiyo yapuresident Robert Mugabe nezanup f yavo yakundikana ukaona kana kutatsurana kwavari kuita vari kurovana pachavo zuro chaiyo takavona vari kutaura varikupopotedzana
ndichakubatai muromo wagutu nditi kuna vamangwana asi hurumende yezanup f vamangwana iri kuona here kutambura kuri kuita vana vezimbabwe nezviri kutaurwa navagutu uye zvii zvairi kuita nokuti tinoona kuti vanhu vari kuti kutambura uku kwaane nguva pasina zviri kugadziriswa
vanhu vatambura zvechokwadi hatingarambi zviri kutaurwa navagutu kuti vanhu vari kutambura ichokwadi vanhu vari kutambura tingava varevi venhema tikaramba kutambura kwavanhu asi chiri kuitika ndechokudaiwo kwete vagutu pachavo but vanhu vano mafungiro akafanana nemukoma wangu vagutu kana kuti sekuru vangu vaguta ndo vanoti kana solution yakuda kuitika kana kukanzi kwakuda kuwanikwa mari dzakati vanhu vavanoti haikona kupa vanhu ivavo mari haikona kupa vanhu ivavo musavapa mari toda kuvabvisa zvino imimi mukuti kana maita iyo transitional authority masuspenda constitution because zvozvamuri kuzvinotoreva mei muchagoshandisa ipi kana musingashandisa constitution takususpenda takutoita kunge taita kuu ndozvinoita vanhu vanenge vaita kuu masoja anenge apandukira hurumende vanosuspenda constitution
vagutu muri kutsigira nyaya yenational transitional authority ndiani wamungafungidzira kuti vanofanira nge vachitungamira
kuti ndidome kuti ningi nanhingi ngavatungamire ndinenge ndada kuzvitumadza nekuda kutungamira vana vezimbabwe mafungiro avo kunenge kuri kuresva zimbabwe ine vanhu vakatsvangamuka pfungwa tine vanhu vane pfungwa dzinopinza dzakateshera kuita reza chaiko reza waya saka isi toda kungoti nyaya yetransitional authority haisiri yokuti taakuita kuu zvataurwa nanick bodo kwete haisiri zvekuti taakususpenda constitution kwete bodo inyaya yokuti tiri kuti vanhu vezimbabwe matamburiro ataita ndeyekuti hurumende iripo iyi chero ikanzi inoramba iripo hayo asi yakundikana transitional authority inenge iripo kuti ichiita iyo manage the day-to-day affairs dzehurumende
vamangwana takambonzwawo mutungamiri wenyika varobert mugabe vachitaurira vakarwawo nderusununguko kuti kana makati ndisiye chigaro ndinogona kuenda asi vazosimuka vachitaura zvimwe chete takuona vamwe vatosungwa munoti nechiitiko ichi
statement yamuri kutaura vakandemiri munoigumira parod nokuti mukaitaura yese inoti chii inopeisira ichiti tinozodzokera kuvanhu tonzwa kuti vanhu vanoti kudii asi katoda zvinhu zvine order mawar veterans kana kuti vakataura zvavakataura vakataura zvavakataura iye zvino izvi chatinongoziva ndechekuti kuzanup f kwedu uku ndokuva kune nyaya dzeutungamiriri nokuti tisine tine mutungamiriri kusvika 2018 mutungamiriri wedu tichamusarudza in 2019 saka
nepakutisarudzakuti nokunetsa kuri kuita zvinhu kuondomoka kwaita economy nick kuti tisvike kose kwavari kutaura kunana 2019 uku dee kuri kuti uriuno muzimbabwe uchiona zviri kuitika matamburiro ari kuita vanhu isu tiri kuti transitional authority iyo inotobatsira nokuti pari zvinoka
zvakapanana nemunhu uya anonzi arwarisisa unonzi ukanonokerwa kusvikirwa kutorwa kuti uendeswe kuchipatara neambulensi kana nevane dzimota unokwanisa kutonzi vatozosvika vashayikira muzhira.
Jonga Kandemiri ndiye anokuoneka. Ende kusiyai mina Chris Gande.
Thank you, Jonga Kandemiri. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Thursday, July 28, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande. Here are our top stories this evening. Two war veterans have been arrested for urging President Robert Mugabe to step down.
The level of enmity from the government is the same level of enmity that we've received from Ian Smith, who on site had the right to shoot.
Opposition parties and civil society groups dismiss President Mugabe's threats to crush public protests.
We are not intimidated. What we are doing are lawful and peaceful protests to express and demonstrate our unhappiness with his government, with his ministers, with the corruption that is in the country.
And U.S. Democrats are fully back Hillary Clinton for the presidential seat. For these stories and much more, stay tuned. Police have arrested Victor Matemadanda, Secretary General of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, which last week dumped President Robert Mugabe, saying he's now a national liability. Reporter Patricia Mudadigwa has more details from Harare.
Matemadanda's arrest follows that of Douglas Mahia, Secretary for Information and Publicity of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, who handed himself to the police yesterday after 13 men that identified themselves as police officers descended on his Chitungiza home and searched the premises. In a statement, the Zimbabwe Lawyers for Human Rights said it is not yet clear where the former freedom fighter is detained. Police were not reachable for comment. Matemadanda may face the same charges like Mahia, who is accused of allegedly violating some provisions of the Criminal Law Codification and Reform Act. Mahia allegedly attempted to subvert a constitutionally elected government and is said to have insulted the office of the president. Andrew Macon, one of the lawyers representing Mahia, said his client was still in police custody and they were still at the police's law and order section at the time he spoke with Studio 7. Matemadanda and Mahia said to have convened a meeting of the war veterans last week, which issued a stinging communique blaming Zimbabwe's socio-economic and political problems on Mr. Mugabe. Mahia predicted his arrest last week.
The level of enmity from the government is the same level of enmity that we have received from Ian Smith, who on site had the right to shoot. What they cannot do is to shoot. But what you will witness after this meeting is a rampant arrests, persecution, and any other.
Political analyst Petsai Ruanya of the Zimbabwe Institute for Democracy told Studio 7 that Mr. Mugabe has always allegedly used force to crush dissenting voices. Ernest Mudzengi, another political analyst, echoed the same sentiments, saying there are no signs that Mr. Mugabe's government is abhorred in the rule of law in the country as stipulated in the new constitution.
Zambia is not very severe in terms of sticking to the rule of law. The law to them can only be applied if it is not a threat to Zambia to hold on power. Most of the president Mugabe is to hold on power.
Clarice Maduku, a civil society activist and director of the Platform for Youth Development, also claimed that the president is using the police to scare people who want to stage peaceful protests on the deteriorating economic situation in the country. ZANPF spokesman Simon Kayamoyo was not reachable for comment. The war veterans convened a meeting last week in which they resolved to withdraw their support for President Mugabe. The war veterans who have been supporting the ruling party since independence say the ideals of the liberation struggles have been hijacked by President Mugabe and his inner circle. Their leader, Christopher Muchangwa, who is said to be backing Vice President Emmerson Mnangagwa to succeed Mr. Mugabe, he has been expelled from ZANU-PF and government and recalled from parliament by the ruling party for allegedly undermining the authority of the president. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Patricia Mudadigwa.
Thanks, Patricia. At the same time, some opposition parties and civic society groups are condemning President Robert Mugabe for threatening to crush any future protests, saying such utterances are a direct attack on the country's constitution that Mr. Mugabe is supposed to be its custodian. Thomas Chiripasi has more details from Harare.
Speaking at a meeting he held with some war veterans and ZANU-PF supporters at the ruling party's headquarters in Harare yesterday, President Mugabe warned protesters that his government would crush any form of protest against the government. Mr. Mugabe said demonstrators would rot in jail if they were caught by authorities in the streets. Former Energy Minister Elton Mangoma, leader of the opposition Renewal Democrats of Zimbabwe Party, castigated Mr. Mugabe for making these remarks, saying such utterances are an affront to Zimbabwe's constitution.
We completely reject it. As you know, that in terms of the constitution, the right to demonstrate is sacrosanct. But we are very much aware that Mugabe does not want this particular constitution, and as seen by how much of it he has implemented, you'll find that very little of it has been implemented, and he will continue to use what we call Mugabe law. He will do what he wants.
Former finance minister and leader of the Mavambokusile Dawn Party, Simba Makoni, added that President Mugabe's remarks were an indication that his government applies the law selectively.
If he's saying he wants police to arrest demonstrators, he's addressing or targeting a particular group of demonstrators. Because when Chipanga and ZANU-PF youths beat the street, they will not be arrested, they will not be beaten up, but they are demonstrators. So it's specifically targeted at demonstrators who are not his supporters. And that just confirms Mugabe's dictatorship.
Promise Mukwananzi, spokesperson of Tajamuka's Sijikile campaign, a coalition of youths in political parties and civic organizations, said his organization was determined to mobilize Zimbabweans to stage protests against Mr. Mugabe's government. He said no amount of threats would deter them from engaging in peaceful demonstrations against the deteriorating social and economic situation in the country.
We take President Mugabe's threats very seriously. However, we are not deterred. We are not intimidated. What we are doing are lawful and peaceful protests to express and demonstrate our unhappiness with his government, with his ministers, with the corruption that is in the country and the poverty that is afflicting our people. We are going to be escalating peaceful and lawful protests across the country. And if Mugabe and his government try or crush those demonstrations, it will be there, out there for the world to see the kind of leader that he is.
Meanwhile, Kuraone Chiwai, spokesperson of the MDC formation led by former Industry Minister Washman Ncube, has urged the Southern African Development Community and the African Union to intervene in Zimbabwe, saying the security of the country's citizens was now at risk.
Expecting SADC to intervene in the Zimbabwean country, not only SADC and even the African Union, and we are looking forward to see their intervention.
Chiwai's sentiments were echoed by Zimbabweans United for Democracy, or Zunde, political party leader Gilbert Dzikiti, who said it was worrying that SADC and AU leaders are not engaging President Mugabe on human rights violations in his country.
The biggest problem in terms of Africa has been comradeship, and then the comradeship that knows no in SADC is with you have those leaders who cannot speak truth to power, especially if it is their own counterparts. We have a situation where President Zuma is always patting Robert Mugabe on the back.
Hundreds of demonstrators were arrested in recent weeks after staging anti-government protests in some parts of the country. MDCT youths insist that they are going ahead with their plan to engage in sustained nationwide protests in August to press Mr. Mugabe to leave office for allegedly failing to run Zimbabwe. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Thomas Chiripasi.
Listeners, we'd like to apologize. We have to, due to some unforeseen circumstances, we have to play music, and we shall be going back to normal transmission as soon as we rectify the problem. Thank you. Thank you. Participants at the ongoing Zimbabwe International Book Fair in Harare say lack of material in local languages and inadequate access to books are hampering learning processes in schools. Reporter Arthur Chikoriwa has more details from the capital.
In an interview at the book fair, renowned playwright Stephen Chifunyise said the absence of all local languages in schools resulted in people underestimating the value of indigenous languages. Chifunyise said all the 16 official languages in the new constitution should be reflected in the school curriculum, a move that could lead to the availing of many books in various languages.
The absence of local content in local languages is actually a problem that has existed because we have underestimated the value of our indigenous languages. Now, when we have a change like we have in Zimbabwe now with 16 official languages, which are indigenous languages, and they will be reflected in the education system, in the curriculum, it means that we, the writers and the publishers, are now given an opportunity to produce books for those languages.
Chifunyise, also an art guru, said government should find a way of ensuring that children have access to books written in local languages at a very tender age.
It means that the government and ourselves have to think of how quickly we can enable each child who is going to school in the mother tongue to have text in mother tongue. And if we plan very well, the resources are there to produce them.
Poet Albert Nyati echoed the same sentiments, noting that people should not confine local languages to Shona and Ndebele only, but also to minority languages that are now recognized in the country's constitution.
We have so much of books in English in particular, but there is very little in local languages. And by local languages, I'm also referring to languages like Tonga, Shangani, Sotho, Venda, and so on and so forth.
Seke Teachers College lecturer Lazarus Mozi said although there are adequate textbooks in some schools, there's need for additional books, but parents are failing to buy them due to the current harsh economic environment in the country.
We all understand the economic situation in the country, and therefore as a parent or even school systems, they are not prioritizing the issue of buying, especially extra readers for the people.
Former teacher Colette Mtangadura added that it is unfortunate that people in Zimbabwe are shifting away from their culture and language, resulting in them losing their identity in the process.
Many people are running away from their own culture and from their own language. We are just a people who are talking about other people's language.
This year, book fair running under the theme Igniting Interest in Reading for Sustainable Development opened yesterday and ends on Saturday. It will be officially opened tomorrow by Education Minister Lazarus Dokora. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Arthur Chigoriwa.
Thanks, Arthur. That's it for tonight. Good night. Ikudibana zulukandaba mthwakazi omuhle ngolwesine mhla ka 28 silemukela kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Kodwa ke balaleli, okwamanje sisake silungalungise imitshina yethu, sizathi silethulela ke uhlelo ngokugcweleyo ngemva kwemzuzu emlutshwane. Njengoba nchilo ke balalela abathandekayo lamhlanje ke singaniso lohlupho lapha emchineni yethu kodwa ke sesizalethulela ke indaba zethu zalamhlanje. Amapolisa abika ebophe umnumzana Victor Matemadanda oyena ongunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association ngemva kokuba bekhonone abalwa impi yenkululeko besithi bona kabasafuni uMongameli Mgabe. Sizathi ke silethulele loloda.
Namhlanje kusasiphinda ivuke. Indoda ingawa namhlanje kusasiphinda ivuke. Thula mntana. Thula sana. Hakuthu. Ngila makhomane. Kuno lizophela. Thula ngane yami. Thula sana. Hakuthule, 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 usuku yeyi,
Kulela makoma Kunelizo vela Lela makoma Agutu Agutu Hey hey hey
njengokuthembisa kwethu balaleli ngiqale ngokuxolisa ke lapho imitshina yethu ingani kayihambi kahle kodwa ke sike salithembisa ukuthi sizalethulela udaba lwabalwa impi yenkululeko ama war veterans bona abathi abasafuni umongameli lokhu sekubangele ukuba kubotshwe ababili uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcwele.
Ukuhlukuluzwa kwabalwa impi yenkululeko kuqale izolo lapho ophethe uhlangothi lwezokukhulumisana lozulu kiyo umnumzana Douglas Mahia eye wayazinikela emapholiseni ohlangothi lwe-law and order enkambeni yeHarare Central Police Station ngemva kokuba emdinga wahle wavalelwa esetheswa umlandu wokufuna ukugenqula uhulumende owakhethwa kusemthethweni kanye lokuhlambaza ihofisi kamongameli. Kungakedluli ilanga kuhle kwabotshwa unobhala jikelele weZimbabwe National Liberation War Veterans Association umnumzana Victor Matemadanda esetheswa umlando ofanayo. UMatemadanda uthethwe emzini wakhe eGogwe walethwa eHarare Central Police Station. Lokhu kusolwe kakhulu nguzulu weHarare okubalisa osaphethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum ZINEF uNjabulo Ncube.
Ukubotshwa kwamadoda kuya ngokuthi kuvele ukuthini ube thusele izulu wathi kuzaba uthumela abafana bakhe ukuthi amapholisa angawa waphinda wakhuluma eseMozambique ukuthi khona khona abantu ababerebela waye bagejelwa phansi. So sibone ngasathi khona undoda sebenzisa amaqhinga ake vele ajayele ukuthi khona khona labo abavusa iganda bachange ntu. Kodwa mina lapho emvela khona emadibeleleni baye baphinde bathi khona hayi bazijaye ngolwabo swazi ngoba yibo athe bathume yibo Chris Victor Mahia abathumayo 2008 2013 khathi sebeka Tina City khona khona abakhumbula ukuthi khona khona yibo abaqala udubo lonke lo.
Ethi uNcube uMongameli Mgabe ukhethe ukubahlukumeza ekhihliza inhlamba kulabo abazama ukumbonisa umonakalo oselizweni.
Kodwa into enkulu into esiyangananzela ukuthi uyabasebenzisa laba bantu. Amovethi sewasebenzise kakhulu sebonile ukuthi sezafika emapetulweni abasalamandla se-identifye abanye abantu angabasebenzisa ama-youth labafasi yibo abantu azabasebenzisa kathesi ukuthi bemkhampenele for 2018 ngoba sebanike izitendi lo mhlaba amahovethi sebeqedile umsebenzi wabo sebalahla yikuthola amadoda lawa esethwele nzima asebochiwe omunye sebale.
Umkhokeli wenhlanganiso yezifundi eyeZimbabwe National Students Union umnumzana Alistair Vunye uthi kulihlazo sekusenzakala ekhuthaza uMgabe ukulungisisa okukhalazwa ngabalwa impi yenkululeko laba hatshi ukubahlukumeza.
Nxa bona sebekhuluma njengokuthi kuqala bake bakhuluma but basidisappointa but athi sinxabe sithi bakhuluma iqiniso into esiyabe sinanzelayo ukuthi bona balama-agreements abawenzayo balezi zathu ezenza ukuthi besuke bechiye ezindlini abantwana bebalekele abanawo babo beyempini balento ababefunga ukuzi-achieve at the end of the day. So sikhangela nge-35 years ekade zibuswa ngumgabe asiboni kulama-agreements lawana ababewavumele. Actually into yena agcine yenza ukuthi wagcine personalize i-victory leyana ye-independence kasayinikanga abantu beZimbabwe yaba independence yakhe yedwa.
Ukubotshwa kwababili laba kuza ngemva kokuba uMgabe ebhubhudla igwebu emhlanganweni weZANU-PF ngolwesithathu ethukuthele phezu kwabalobe ugwalo oluthi kasuke ethi kumele bajeziswe kanzima. Ababotshiwe laba sebephathiswa ngamagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu zithi ziyavumelana lokubunjwa kwamthetho olawula phezu kwendlela uhlangothi lwentatheli zindaba olusebenza ngayo. Okuningasikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe Jameson Hotel eHarare wokubonisana phezu kwemedia regulation draft, abaningi baqonqosele ngokuqakatheka kwalomthetho. Ukuswelakala kwalomthetho bethi kuyingozi ekuthini kuzokwenza uhlangothi lukahulumende lweZimbabwe Media Commission oluvele lulamandla akusisekelo sombuso luqhubeke lusenza umathanda. Okugcizelelwe ngomunye wamalunga eboard enhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe, umnumzana Rafael Khumalo.
Soke khathesi sokumele ukuthi sibone ukuthi ngale i-Media Practitioners Bill singenza njani ukuze sisebenze ndawonye leZimbabwe Media Commission ekukwenzeni umsebenzi wabathathela izindaba ama-journalists lalabo abemukela lezi zindaba ube lula njalo bathole izinto ezinjani ezimqoka eziqinisekileyo. Abaningi bayakhathazeka bathi kathi thina siyi-VMCZ Voluntary Media Council kungani sesifuna ukusebenza lento kahulumeni. Ungaze wazikhohlisa mlaleli, noma ungaphi noma ungaphi, kumele ukuthi thina njengabantu abazimeleyo njenge-VMCZ silethe lokho esikuphetheyo kuhulumeni, sithi nanku esilakho ukuze bangakwemukela sisebenze ndawonye labo ekugcineni iZimbabwe yephumelelayo ayisiyo-VMCZ.
Wengeza uKhumalo ethi kuyingozi enkulu ukuswelakala kwalomthetho ngoba kungasoke kwenqabela uhlangothi lweZMC ukubumba umthetho lusebenzisa amandla alo akusisekelo sombuso.
Ingozi ekhona inkulu kakhulu ngoba labantu abantu balamahloka, wena uthi hayi asibambisana neni kulihloka leli. So ngaleyo ndlela kuqakathekile ukuthi siwubambe umlilo lo ophethwe yiZMC sithi hayi madoda asisebenzeni ndawonye for the good of ama-journalists, for the good of abantu abanjani abazazuza izindaba ezivela kithi. Ngoba ekugcineni alibana singenzanga njalo sizihlalele thina, bazabuya lo mthetho obuhlungu olenkemba ozakwenza ukuthi abaningi balahlekelwe imisebenzi abangama-journalist, ezinye izinewspapers zivalwe, ezinye ezinjani. Kodwa nxa sisebenza ndawonye kuzadeda ubukhali baleyo nkemba engiyibona abeyiphetheyo.
Kuvunyelenwe kulomhlangano ukuba njengoba i-Media Regulation Draft Bill isalungiswa ingakabi ngumthetho, kumqoka ukukungenisa konke okuqakathekileyo okumele kulandelwe ukulawula uhlangothi lokuthapha indaba elizweni ukuzivala izikhexe ezingasetshenziswa nguhulumende esebenzisa uhlangothi lweZMC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ixuku lezizalwane zeZimbabwe elizibiza ngokuthi Platform of Consent Zimbabweans elifuna ukubumba uhulumende wesikhatshana iTransitional Authority ozabusa elizabusa kumelelwe ukwenziwa ukhetho libikwa lilamagama abantu abangamachumi lanhlanu abathi bengakhokhela leli xuku. Abanye babo babalisa unkosikazi Elinor Sisulu, umnumzana Trevor Ncube lonkosazana Judith Todd. Ixuku leli lithi kumele kubunjwe linhlanganiso ngesiphangiphangi ukuze kuqalwe ukulungiselela ukhetho luka-2018. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo endawonye lomnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe onguye osungula lingxoxo.
Yambona kukabili, obviously constitutionally akula mechanism enjalo, kodwa nxa sikhangela umumo welizwe ukuthi akula mali, uhulumende is broken and bankrupt, it becomes desirable ukuthi ube le-transitional authority that will restore i-confidence in the country for a period of time and make sure that there is constitutionality. However, at the moment akula provision for that and there is nothing that will make iZANU-PF or umgabe want to do that. It's only pressure and total collapse that will result in that, and we know that at the moment Umgabe is not really willing to relinquish power.
Makhumalo, when we bona njani indaba le authority le?
Ngidimelana nalo bhuti Msane because also kukhona kathesi sesifike emahlanganeni nomgwaqo phambili sekukude emuva sekukude. So sekumele kube kubuye abanye abantu abakhangela ukuthi singaguqula njani impilo kaZulu. Babe yibo abazabamba uhulumende silungisa imigoqo esasivele sifuna ukuthi izane iyenze. Singakhangela kathesi sifuna ama-reforms izane ngayizwakali. So sasitsha authority ngabakhona izasinika ithuba ukuthi silungise izinto ezenza ukuthi sihambe kukhetho, ukhetho luyentshontsha ngokuthi izane yabe sisebenzisa amandla okuthi basebenzisa ama-institutions nalawa aphathisa ukuthi sihambe kukhetho, kwenze ukuthi bona bacine beyibo abanqobayo lanxa benganqobanga.
Mnumzana Nkomo, kuke kwaba lokhetho lwedlula kanti sesifuna ukuthi kubuswe kungela khetho lwenziweyo, ungathini nalo?
Yabona zani umumisi kuwo unzima kakhulu. Of course kwaba lokhetho, kodwa nxa sikhangela nje singathi uhulumende okhona kathesi kalakho ukuthi alungise ezomkononi. Okokuqala vele i-economy imali abalayo, njalo lalapha bale mali ngama-investors lama-international institutions athendi uhulumende lo okhona kathesi, yikho okokuqala. Okwesibili esingathi i-constitutional and institutional reform abukabi khona kule mthetho eminingi ekumele ihambelane lesisekelo sombuso, akukalungisa konke lokho oku-alina nje imthetho to the constitution. Imthetho eminingi ayikabi-aligned. Okwesithathu, kumele kulungise i-roadmap yama-election, kube le-reform of ama-institutions adila lama-election, indaba zama-voters role and so forth. So lokhu sokudinga a-neutral authority engathenjwa even by international institutions, ngoba i-ZEC amona ukuthi izathola imali ukuthi iyenze ama-elections ngo-2018. So kudinga a-neutral credible authority ezabona ukuthi for the next 2 or so years ezomkonomi ziyalungiswa, kuyangena izimali. Okwesibili, kule roadmap enhle yokulungisa imithetho ukuze ihambelane le-constitution.
Makhumalo, nxa abezanu PF bona bengathi lina selifuna ukubusa ngudlu ngoba lehlulekile ukuthi likhethwe ekhethweni, lingathini nalo?
Asifuni kubusa ngudlu njengebandla le-MDC elikhokhela ngo-Tsvangirai. Ukukhona lapha yikuthi sizalane zaseZimbabwe lathi njengabantu bezane. Esikutshoyo yikuthi uZulu usedubekile, njalo izane kayilani ndaba ukuthi iZimbabwe isimi ngamadolo. So kasidingi ukuthi siyebusa ngudlu. Esikufunayo yikuthi kakulungiswe indlela yokuya kukhetho ukwenzela ukuthi amabandla azafuna ukuthi ayikhankasa njalo angene kukhetho angene besazi ukuthi yebo naye into zonke zivulekile, singahamba kuze-DBC lathi izasithatha amazwi ethu. Hayi khona ukuthi ukubona kulezi nsuku lapho kuphuma itikitsha yami kube lo muntu ozangikhulumela angazani ngisimumumu, njalo sanelise ukungena ezindaweni okwakuthiwa kazingena. Kumiswe udaba lokutshaya kwabantu. So kasifuni ukungena ngudlu, sifuna ukungena ngendlela ecacileyo ezaxhazisa izizalwane zaseZimbabwe laba esakhelane labo umhlaba wonke jikelele, ukwenza ukuthi siguqule impilo kaZulu. Ayikhona le impilo ebona izizalwane zaseZimbabwe lapha abangasakwaziyo ukuthi bavule kusheni baqonda ngaphi benzani. Abantu abethu baphuma ezikolo ema-university sebethengisa ama-juice card.
Mnumzana Nkomo, ukukhethwa kwalabo ababe bebusa ku-authority yona le, ubona ungani kuzenziwa njani?
Okuqakathekileyo ukuthi kube lento engani i-all stakeholders conference okuyabegoqela ama-political party progressive, ugoqela i-civil society, abanye abase-diaspora lamabandla ama-church, kuyebefuna an all stakeholders approach.
Makhumalo, wena-ke uthini ngodaba lwabantu abazakhethwa ukuthi bakhokhele i-authority yona le?
Ubhuti Nkomo sekucacadile. Kuqakathekile ukuthi njengamaZimbabweans sihlanganise amakhanda ama-stakeholders wonke sihlale phansi bese sikhetha kulabantu abazinhlanhla abazingcinishi entweni ezinjalo.
Lo ke ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
I-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. lisibamba kumakakasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 laku 15460 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-imeyil kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Okwamanje ke sengilethulela uNtungamile Nkomo esipha udaba lwendaba eziphathelane lezemaphandleni.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungamile Nkomo. Namhla ngikomangubo phansi le ePlumtree lapho engizalwa khona. Ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Monleya ngomkhosi omkhulu abawuqoqayo kusasa okugcoba umlisa wesigaba uMangubo. Ngiyakwamukela kuhlelo ndazi.
Yabonga ba.
Akusitshele ngomkhosi wakusasa.
Siyabe sigcoba umlisa uMangubo uFitha Khube. Obevele ekhona uWili Khube wathona.
Umlisa omutsha lo ungamchaza njengomuntu onjani?
Umuntu nje engimbona engumuntu okhululekileyo, othobekileyo.
Kahle kahle umlando kaMlisa esigabeni ngowani?
Umlisa ngumuntu okhokhela abantu enanzelela ukuthi baphila njani, ebananzelela ukuthi bayaziphatha njani, njalo bayahlonipha njani, ebakhuza lapho okuyabe bephambanisa khona, ebancedisa njalo ukuthi bazinakekele njani.
Ngezinye indlela ungumkhokheli oyabe elondoloza njalo ezamasiko ebona ukubana ayalondolozwa.
Ye, kakhulu uyabe efanele ukuthi akunakekele khona ukuthi bayazinanzelela, balandela amasiko abo kanjani, njalo baziphilisa kanjani, bazinakekela kanjani empilweni zabo.
Ungathi asalondolozwa njengendulo yini amasiko enu?
Akusalandelwa kahle, kodwa ke sizama ngendlela zonke ukuthi sikuvuselele kutsha ukuze abatsha labo bakubone ukuthi kuqakathekile ukuthi sibe ngabantu abaqakathekisa umdabuko wethu.
Ukulo kudla okunganani, libulele inkomo ezingakhi?
Sikhangelele ukuthi sibulele inkomo ezintathu, lokunye nje ombuzi labonkukhu ukuthize, kube ngokuncedisa umphakathi wethu ukuthi ukhanye usuthiseka ngomkhosi esiwenzayo.
Amagabazi lawo ayabegiya khonapho?
Ye, sinanzelele ukuthi ezomdabuko ikakhulu amahosana lokunye kwesintu nje kube khona okwenzakalayo.
Uzabungaphi kahle kahle kwendawo lomkhosi?
Uyabe useMangubo ePhumlane Manguvo. Tokumbila kwabose vanhu bakhululeke babe naswi tibigamlisa wedu. Bokhe wethu bali babili babhatane muli yabo yose ibhatane bosayibo bebevanhu bakabhatana saminda kajali ndili pasi kwa Hingwe. NebaManguvo gatibeni toseni tivumbane tibe xinjingompela.
Hayi kwakalulwama nileya toboka.
Ndoboka Nkomo ngati bataneni nawe vose uli nuna wangu ti ingeni toseni tibhatane chapa chaka inkwetu xibe xingompela.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela.
Velilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi sakwaManguvo umnumzana Monleya ongomunye wabaqoqa umkhosi wokugcoba umlisa wakwaManguvo uMangubo ePhumlani kwaManguvo kusasa. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilala.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula.
lamhlanje ke ku Studio 7 Live Talk uhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukuthi unkosikazi Hillary Clinton angaba ngumongameli wesifazana wakuqala welemelika na. Nangu sekhethiwe kuba amele ibandla lama Democrats kukhetho lukalwezi. Tumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Okwezemidlalo iphele zinguchiki lobhanqa imidlalo yesigaba seCastle Premier Soccer League edlalwe lamhlanje emini. Asizweni okunenge kuJoseph Njanji.
Iqembu leLenders libe nguchiki lobhanqa 0-0 leqembu leTriangle emdlalweni obusenkundleni eBarber Fields namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu leLenders liyalilokhu lihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo njengoba selile miklomelo ngamashumi amathathu lanye ngemva kokudlala imidlalo elitshumi lanhlanu. Phezu kwengalane kule qembu leFC Platinum lona elile miklomelo ngamashumi amathathu lantathu lalo ngemva kokudlala imidlalo elitshumi lanhlanu. Iqembu leIslanders belinye lamdlali onguye umgadli osehlohle amagoli amaningi lonyaka kusigaba sePSL uBruce Kangwa yena ophakathi wemizamo yokuyadlala elizweni leTanzania kuqembu leAzam. Kukhanya iqembu leIslanders lizaqhuba nzima nxa uKangwa engaphumelela ukuyadlala kweleTanzania njengoba langempela viki edluleyo abafana beBhoso behluleke ukuhlohla baze baphumelela ukunqoba iqembu leCape United ngemva kokuchaya kwembekwa. Umdlalo obusenkundleni eluvevi obuphakathi kweqembu lecholojo leqembu leMtare City Rovers lawo uphele zingujiki lobhanqa 1-1. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singekehlukani wathi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo ukuhlelo lwethu lamhlanje. UZulu usola ukuhlukuluzwa kwenkokheli yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe Liberation War Veterans Association esibotshwa ngoba iveze insolo yayo ngesimo sezombusazwe lezenotho elizweni. Abezindaba baphakathi kokulolonga ukuthi kungalungisiswa njani umthetho wokulawula ukusebenza kwabo. Elingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message unombolo ezithi 1-202-465-0318. Labo abangezwanga ke uhlelo lwethu lwalamhlanje lilakho kuya ebulenjini ku-internet ku-www.voaindebele.com. Sikhona njalo ku-Facebook. Olivalelisayo igama lami ngu-Chris Gande.
For the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.